Nzvimbo ino vanhu vari kutambudzika zvikuru nezvakaitika nezuro. Vari kungogara vari pamaximum level of alertness yekuti vaone kuti havapinde munjodzi. Nekuonawo kuti havafambe munzvimbo dzingadai dziri at high risk.
Kazhinji kana paitika matambudziko akadai, vanhu vazhinji vanowanzopotera kumuzinda wenyu imi semiriri wenyika. Pane vana veZimbabwe vakabatwawo here mudambudziko irori rekubhombwa kwakaitwa kuBrussels?
Isu seembasi tinogara tichitaura nevakuru vekuno varidzi venyika, vari kutiudzawo ivo kuti hapana pavati vaona kuti pane muZimbabwe akange aafektwa nezviri kuitika. Isusu seembasi zvakare tiri kutarisawo, tiri kugara tichitaura nemazimbabwens anogara kuno, vana vari kupinda zvikoro nevamwe vari kushanda kuno, ende vese tiri kunzwa kuti pari zvino hapana akaafektwa nemabombing. Chatakanzwa chete ndechekuti kune vamwe vanga vachishandisa airport sevachipfuura nekuno vachienda kune dzimwe nyika, kueurope kana kuafrica. Takanzwa kuti kune mumwe chete kana vairi nezuro vakanga vari panharaunda yeairport, vari in transit, asi vakakwaniswa pamwe chete nevamwewo vaifamba kusudurutswa nekuendeswa kune mama airport kuti vaendere mberi nerwendo rwavo. Kune vamwewo vaiuya vataiziva ende vatanga taudzwa kuti vachapfuura nepaairport. Tinonzwa kuti vakaburuka mundege vari kune dzimwe nzvimbo nyika dzakafanana kunana France kuParis nedzimwewo nyika dziri munharaunda, vakazokwanisa kuuya kuBelgium nemabhazi.
Mubvunzo wekupedzisira, ambasada, tiri kuona dzimwe nyika kunyanya America iri kuti iyo zvizvarwa zvenyika yeAmerica zvisaende kuEurope pari zvino vachiti kunogona kubhombwa zvakare. Mungape mashoko api kuvana veZimbabwe vanenge vachida kushanyira nyika dziri muEurope?
VekuAmerica ndinodaira kuti vangangodaro nenzira yekuti ivo rimwe bhomba rekuairport rakaitikira panoita check-in, pavanoendesa matiketi avo kuti vakwanise kukwira ndege. Nyika ino baba yaoma kwese kwese. Kune nzvimbo dzakawanda dziri kurwiwa, kune nzvimbo dzakawanda kune maincidents eterrorism, mungave muAmerica, mungave muAfrica, mungave muEurope. Naizvozvo isu tinoshanda nehurumende dziri kuno hatingati isu vana veZimbabwe ngavaregedze kufamba, asi tinongoti ngatigarei takangwarira, ngatigarei tichibvunzisisa, tizive kuti kwatiri kuenda vanochengetedza runyararo vari kuti chii.